Ndinobvumirana nezvavo vanotaura vachinamasa pakuti kuuya kwedhora muZimbabwe kune zvinhu zvakanaka zvakaitika. Kwakaunza runyararo rwemari yadzanga dzichingochinjwa pa black market, kana kuti kwakaunza stability muchirungu, zvichiita kuti ikonomi igogona kumhanyiswa nenzira dzakarurama. Asi chaifanirwa kuitwa yauya paichifanirwa manje kuchirongwa kuti ikonomi yedu toimhanyisa takadini. Inoda kuti igofamba ichiita chii, tichibva papi tichienda kupi, kuitira kuti dhora riya ratinaro rigogona kubata pakakura pakawanda. Zvino dhora iri harina kubata pakawanda, rakabata pashomu. Saka zvazvazoita manje ndezvokuti izvo dhora iri raramba richikwira, richiwana richigena simba, zvinoita kuti zvikanganise nyika dzatakaunganidzana nadzo mari dzavo dzichiderera pasi. Saka zvinobva zvaita izvo kuti tisava pachirungu vanoti we are now uncompetitive. That's why my imports are kuuya. Kamakati kedu kadikidiki kana vanhu 13 million kanobva kazadzwa namaproducts anobva kunana South Africa nokunana China. Zviya zvinogadzirwa muno munyika hazvichakwani, zvaakuuraya. Saka tikaistate angu maira angu kuti zvakachipa ndozvatoda kutenga, ende izvo ndozvaita kuti zviuraye ikonomi. Saka chikuru chavangada kuita ndichandinoti nini, choda kuitwa zvinhu zviviri. Zviviri ndozvokuti izvo ngatidzikise mitengo yezvinhu zvenyika. Asi kudzikisa mitengo yezvinhu zvenyika zviri munomu zvinoitwa chete nokudzikisa, nokuti tadzosa isusu makosti okugadzirisa zvinhu pasi. Muchirungu taakutaura atoti internal depreciation, kureva kuti ngatikate makosti makambani. Kukata kwamakosti makambani kunoreva kuti motokata mawages, mokata water, electricity, zvinhu zvakawanda zvose makosti anoita build up kuti tiwane zvinhu zvatinozogona kugadzirisa nazvo. Saka tinoda kuti makosti adzikire. Kuongorora kwangu zvoda kuti tokata makosti ne 75% kuti tigova competitive. Ndo one method. Yechipiri inogona kuitwa futi ndoyokuti iyo ngatichibvisa US dollar tisa local currency, tochibhadhara manje vanhu nelocal currency. Zviri kunyika kuti ngaidecide kuita zvinhu, asi ikasaita zvinhu pane zviviri zvandataura izvi, hapana chinochinja munyika.
Vachitambara pinda itinzwe.
Nyaya iri kutaurwa inyaya yakaoma zvakanyanyisisa. Hongu zviri kuti vanhu vachinamasa ichokwadi. Kana musina karenzi yenyu, zvinoreva kuti hamukwanisi kunge muchikwidziridza inonzi pachirungu aggregate demand neeconomy. I think situation ine Zimbabwe ndo situation yakafanana nesituation iri kunyika iya inonzi Greece. Greece wakapinda muEU zvakurova kuti waakushandisa maeuros, hawakanisungwa achiprinta maeuros. Saka mapolicies avo anenge ari very very limited. Zvinoitetewo zvenu nemuZimbabwe. MuZimbabwe pane nonguva tichingoreleya nefiscal policy kana nenational budget chete. Monetary policy yedu haisi kushanda nekuti hatina mari yedu. Asi zvakarewo zvinotiisa pachirungu dilemma yekuti muikonomi hamusati maane confidence, kana kuti vanhu havasati vaane confidence muzim dollar. On the other hand, dhora redu ratiri kushandisa raaitwa overvalued zvakanyanyisisa, rawedzera masimba zvichienza misana nesouth african rand nemakwata nemachinese RMB. Saka zvaakuaffecta nyaya dzeinternal competitiveness, zvaakuaffecta nyaya dzeexternal competitiveness. Ndokuka maakuona ikonomi ya muya yatinoti pachirungu low growth, low inflation trade. Zvinoreva kuti hatikwanisi kunge tichiexpanda economy, productive base yedu musituation yakadaro. Idambudziko rakanyanyisisa. Makaona nyika zhinji dzakamboshandisa mari dzekune dzimwe nyika hadzigoni kukwanisa kukwirira yatingati sustainable growth nedevelopment as long as muchishandisa mari isiri yenyu. Saka ndodambudziko riripo iroro rokuti todzokera kumazim dollar here tichimboshandisa mayusa, kana kuti tobva taba tichishandisa mayusa ari ega here. I think hapana kakuwirirana in terms of Zimbabwe yoita zvipi. Asi chakanga chiripo ndechekuti as long as tisina mari yedu hatigoni kunge tichikwirira senyika, kana kuti ikonomi yedu haigoni kuexpanda zvakanyanyisisa.
Todzoka kwamuri vajokonya tichitarisa nyaya yekushandisa dhora remuZimbabwe. Vachitambara vataura nyaya yekuti panoda kuti vanhu vave nechivimbo, kana kuti yatingati confidence. Zviripo here zvekuti vanhu vave nechivimbo nedhora ravo remunyika, kana kuti zviroto?
Well, ngatiti pane nguva ino hatisi kunyanya kukurudzira kuti dei yadzoka. Inini solution yandokurudzira pachinguva chinodo yokuti maZimbabweans titore enoko tirege kurarama borrowed times titore tibvume kuti zvechokwadi economy hatisi kuimanyisa nenzira dzakarurama saka zvatingangoita chinhu nezvokubvuma kuti tokata masalaries edu tokata macosts efe ndokuti tivhure market kune dzimwe nyika nokuti zvinhu zvatagadzira muno zvongona kungotengwa muno asi zvazvinotengwa muno vanhu vanga vachizvitenga vacho vagona kuwana imwe chose yekutenga zvinhu zvinobva South Africa kana kuti zvinobva kunana China zvatataura pokutanga confidence yekuti zim dollar idzoke haisati yavapo
vachitambara munowirirana here nedanho iri
zvinowirirana nazvo asi maoptioni aripo ndeyekuita yautaura internal devaluation asi chimwewo chakakosha ndechekuti ndibaba nenzaniso weagriculture sector for example I think this sector ine potential yekuti tinogona kuwandudza yatingati agriculture production ndokunge tagadzirisa nyaya dzemaproperty rights nyaya dzematransfer rights kupa mafarmers matitle deeds yekuti wange wachikwanisa kuenda nemabankable agriculture plans kumabhengi kuti wange wachikwanisa kuwana mari saka hazini tekutangisisa ngati tsage nzira dzisingadhuri dzekuti tinge tichiincreasa production ngati tsage nzira dzisingadhuri dzekuti tinge tichiseveredza macost ngati restructure maparasetal edu mastate owned enterprises edu makaenda kunyika dzakaita fana China maparasetal ari kucontributa 45% kuGDP muzimbabwe maparasetal edu dzia drain kufiscus saka chii chirikuita kuti tinge tisingakwanisi kumhanya nechimbi tichirestructure maparasetal edu nyaya dzinei dziri dzepolitical will made necommitment nekuti nyaya dzataurwa kwenguva yakareba but nyaya dzisiri kunge dzichifambiswa zvakanaka ngati restructure even size yegovernment yedu makaona zimbabwe kanyika kadikidiki kana vanhu vashoma but onai bureaucracy iri kuti maneja